Patiro yangu yesarudzo regore rino iri kufamba zvakanaka. Ndiri mudzimai wechidiki asino mari yakawanda uye ari kuzvibatsirawo egani nehama neshamwari dzinoitawo dzichisoro matemusenzi mukati mekampeini. Asi ndinoti nekuonawo kwandiri kuita neprogress iri mukati mekampeini zviri kufamba, nekuti ndiri kuita madoor to door campaign zvakare ndichibatsirawo vari kutambudzikawo mucommunity mangu vanenge vasiri kubatsirwawo zvakanaka vachimbunikidzirawo kodzero dzavo, ndichiona kuti vakwanisawo kuonawo access kumagweta nezvinhu zvakangodaro daro. Pari zvino ndiri kuronga mutambo wefundraising wenhabvu uchange uchiitwa mavhiki anotevera kuti tireizewo mari yekuti tibatsire vana vekuHarare Children's Home. Patakatanga gore rino ndakamboshedzera pakampeni yakuti pane mabhuku akawanda tibatsireiwo mutidhonetereiwo tigone kuendeswawo kuzvikoro nemaorphanage akarisara Harare Children's Home kune vana vasina mabhuku ekurava ekubereka, nekuti malibrary edu chaiwo muHarare Central hatisina mabhuku. Saka ndine zvinhu zvizhinji zvandiri kuita mukati meHarare Central constituency randiri kuzova ndichipinda musarudzo mugore rino. Ndakatarisawo hangu nesapoti nekuzikanwa kwandakuitawo nekukurudzirwa kwandiri kuitwa nevagari vemuHarare Central ndiri kuona zvichifamba zvakanaka.
Saka pamunenge muchitaura navo vari kuti zvimwe zvichemo zvavo ndezvipi?
Zvichemo zviri mukati meguta reHarare Central chekutanga kunyanya inyaya yemvura. Mvura inonetsa maavenues. Vanotambudzika tikasaati maavenues vanhu vanogara maflats yekuti hakuna mabhoho, vanhu vanototambudzika kuti vave vachiwanawo mvura. Iriyo nyaya yandakamboendawo zvakare nayo munandira kukwameya ndichinobvunzwa kuti zvoitwa sei. Ndikazonyorera zvakare kwaminister of local government ndichiti timbosangana navo kutiona kuti nyaya iyi yemvura yogadziriswa sei, asina nhasi havasati vandipindura. Musvondo rino ratiri kupinda ndichadzokera zvakare kunobvunza kuti tichange tichikwanisa kutizoonana navo rini kutiona kuti nyaya iyi inogadziriswa sei yemvura. Notinoona kuti city council yedu yemuHarare neminister of local government vanoita kakukandidzirana nyaya yemvura kuti ari kuresva ndiani. Asi izvo chiri chinhu chakaipa, nekuti ini semugari wemuHarare Central handifaniri kushaya mvura. Mvura ikodzero yangu iri mukumbiro remutemo. Tinoona zvakare kuti dambudziko riri kuramba richiwanikwa nekuti mitemo yedu yemuno muZimbabwe haisati yanangiswa nebumbiro remutemo kuti kodzero dzevanhu dzigone kunoita sei kunorespektwa dzichigadziriswa zvakanaka. Umwe dambudziko zvakare riri muHarare Central inyaya yedrug and substance abuse, yekuti vana vechidiki havatisina mabasa, havana kwekusevenza, havana chekuita. Saka vana vazhinji vari kuswera vakagara pasi pemabhiriji vachimwa zvinodhaka, vachimwa vana bhuronge ivavava nekubhema hanje. Chiriyo chimwe chinhu chatiri kutoshanda nacho kuti tionesana kuti tingavake sei anonzi madrug rehabilitation center achazokwanisa zvakare kuti kana vachinge varehabilitatwa vana ava tovadzidzisa kuitawo maprojekt togona kuvatambidzawo homwe yekuti vagone kutanga kuzviriritira. Sapari zvino chiri kutsvaga vanhu vekubatsirana navo kuti vagona kutifanda kuti tikwanise kuti project iyi ibudirire. Zvakare maproblems kufamba chaiwo kune dzimwe nzvimbo nekuti hakusviki makombi. Saka zvichemo zvakawanda zviri muHarare Central ndizvo zvekuti vanhu vari kuenda kumabasa havasi kuhora, vashandi vari kumbunyikidzwa. Hatingazvipedzi zvichemo zvacho kunyanyawo nechemari, kuti vanhu vari kutambudzika vanhu vakupedzisira vachitenga mari nezvinhu zvakangodaro daro.
Tichitarisawo takaona iro svondo rapera iri muchiita musangano nevamwe vepovho vayava, munoshanda sei navo?
Ndakangoendawo kunokurudzira vechidiki vava vati vada kusimukawo kuti vagopindawo musarudzo regore rino, sezvo ndiriwo umwe ari kumhanyawo mukati mesarudzo iri. Handisi umwe wepovho, asi kuti mune munin'ina wangu Vongai ari kumhanyawo musarudzo iyi kuHatfield. Ndomuti munin'ina rekuti munhu akatanga kuya kwandiri achibvunzawo advhaisi achida kuoneswa kuti ozviitawo sei. Saka ndinomukurudzirawo apo nepapo. Paakanditiwo sisvi ndawana vanhu vekubatana navo kuti tipinde musarudzo, ndikati aiwa handichauya kuzokukurudzira. Saka ndosana ndaendawo kunokurudzira vandiri kuzivawo nevandakambobatawo navo tichiri kuita activism yekushedzera kuti vamugabe vachibve pachigaro muna 2016 vari mukati mepovho iyoyo. Ndikati unowo semunhu wechidiki zvakanakawo kutoende kunokurudzirawo vechidiki varida kupinda musarudzo tagadzirise nharaunda yavo.